tingati dambudziko guru riripo iko zvino izvi pariri kutangira pacho patransport. Lockdown yakaanonswa na President Mnangagwa iri kuonesa kuti mabhazi anotenderwa kufamba chete mabhazi eZupcom. Saka kumaruwa kwakaita sana Mutasa hakufambi mabhazi eZupcom, kunofamba public transport. Saka public transport iyoyo haisi kutenderwa kufamba zvekuti kutaura kunoku. Mumwe driver weimwe kombi inopinda maMutasa akatorohwa nemapurisa mushure mekunge aonekwa achitakura vanhu achienda navo kwaMutasa.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo vamaguhu dziri kusangana nedambudziko iroro?
Takasangana zvekare nedambudziko iroro kuHwange. Mamonitors edu aripo on the ground ari kuonesa kuti nzvimbo isingafambi mabhazi eZupcom, vanhu varwere havachakwanisi kuti vafambe nzendo refu kuti vasvike kumaclinics. Sekuziva kwamunoita kuti maclinics ekumareserva anokwanisa kunga ari distance inokwanisa kudarika makilomita kana gumi nemashanu. Saka munhu kana achirwara kuti azofambe distance yakadaro kuti aende kunopihwa mapiritsi wodzokera kumba zvekare, takutaura kuti 20 to 30 kilometers. Ndosaka vanhu vari kutadza kuwana mishonga iyoyo.
Vanhu vangani vamaguhu vamunofunga kuti vangadai vakatarisana nedambudziko iri?
Jonga sekuziva kwako, vanhu vemuZimbabwe vazhinji vacho vanogara kumaruwa. Saka vanhu vatiri kutarisa kuti vari kuaffectwa nelockdown vari kutadza kunotora mishonga yavo. Vanhu vanokwanisa kusvika kana hafu yemirioni kana kuma750,000, nekuti kutaura kuti vazhinji vari kumaruwa kusingaende mabhazi eZupcom havachina means of transport, ende vamwe vari kutotya kufamba chaiko chaiko tya kuti vanorohwa nemapurisa. So idambudziko guru riri kuaffecta nyika yese, vanhu vese vari kuda kuaccessa, not only vari kurwara nechirwere ichocho asi vamwewo zvekare vanenge vachida mushonga kana high blood pressure, hypertension, vari kutadza kufamba nekuti hakuna transport uye kuti vari kutya kuti vanorohwa. Ende munoona kuti hurumende haina mapulani ayakaita anobatika ekuti vakwanise kubatsira vanhu panguva yakadai.
Imiwo sesangano, zvii zvamuri kuitawo kuona kuti mungabatsira vanhu ava?
Isu sesangano rakazvimirira roga reCenter for Natural Resource Governance, basa redu nerekuita research, ongororo. Kana taongorora toshambadza zvatinenge taona muongororo yedu sezvataita izvozvi. Kundibata kwamaita inyaya yekuti takabuditsa statement mushure mekunge tataura nemamonitors edu akatenderera nyika yese, ndo vakati pa information iyoyo. Saka research organization tinenge tapedza pedu, tinenge takumirirawo kuti hurumende ichatorawo danho kuti itadzirise dambudziko ratinenge tataura iroro.
Zvii zvamungakurudzira hurumende kuti iite panguva iyo ino?
Chinhu chatinoziva tese kuti hurumende yedu haina capacity, so vaifanira kuti vashande pamwe chete nemasangano akazvimirira oga. Hurumende yaifanira zvekare kuisa chikumbiro kuWorld Health Organization nemadhona makuru akaita sana USAID, European Union, kuti vava nemari yekufanira kuendesa mishonga iyoyo kunzvimbo dzandiri kutaura dziri kumaruwa dzinenge dzichida rubatsiro. Ndo zvaifanira kuti zviitike. Mishonga iyoyo igona kutorerwa kana muzvikoro zviri pedyo nevanhu ivavo, especially tiri kutaura nyaya yekuti hakuna public transport iko zvino zviri kufamba kumaruwa.